kwarora tabudisa nhasi seAmnesty International riri kutarisa nyaya yekodzero pasi chese, asi takanangana neZimbabwe riri kutetenura kodzero dzimwe dzakavhiringidzwa nedzimwe dzakasimudzirwa mugore ra2022.
Zvamunganongedzerewo semuenzaniso zviri kubata Zimbabwe kunyanya ndezvipi kubva mugwaro iri?
Dzimwe dzenyaya dzatinosangana nazo mukati megwaro iri dzakafanana nenyaya yePrivate Voluntary Organization Bill, iro rinova bill rakange richipinda mudare reparamende rakanangana nokuti masangano ese aya anganzi ma-non-governmental organization awanikwa achiita inonzi registration. Gwaro iroro ranga rine maprovisions mamwe aimbunikidza, anogona kumbunikidza kodzero dzakafanana nefreedom of farm association. Panobuda futi nyaya yemhirizhonga tichitarisa kurova kwaiita avo vanosapota bato reCCC pamarali. Imwe yenyaya irimo ndokunga yakabuda kunyange mumapepa nawo inyaya yemurume anonzi Mbone Minove anosapota CCC uyo akakaiwa nekanga ari parali nevakomana vanonzi Ndeveza muPF mucha 27 February.
Ko zvimwewo zvisiri zvematongerwo enyika zvirimowo mugwaro iri ndezvipi?
Tinosangana futi nenyaya inoenderana nenyaya yakanangana nekodzero yatingatisisi freedom of assembly and freedom to protest. Takatarisana nevana vedzidzi yepachiyunivhesiti of Zimbabwe vakasunga mushure mekunge varatidzira vasingafari nenyaya yefizi yanga yakwizwa.
Imiwo maonero amuri kuita zvingada kunzi zviitwe kuti zvinhu zvakadai zvipere munyika ndezvipi muchidimbo?
Chatinokurudzira isu seAmnesty International, tiri kukurudzira hurumende kuti irespecte kodzero dzinowanikwa dziri muUniversal Declaration of Human Rights zvose nemubumbiro romutemo. Varespecte kodzero idzodzo dzakaita sedzemafreedom of expression, freedom of assembly. Vanhu vanzi vakasununguka kuti kana vachida kuchoropodza kana kuti vachida kutaridzira vanokwanisa kuita izvozvo vasingatyi kuti vanogona kunofunga kana kuti kunorova.
Ndopedzisira ndichitsvaga kuti panewo here zvimwe zvamunganongedzerewo zvamungati aiwa izvi zvanga zviri mugwara rakanaka mugore ratiri kutaura nezveripoti?
Zvimwe zvatiri kusangana nazvo muripoti zvatiri kuti zvanga zvakanaka inyaya yemutemo uya wemichato Marriage Amendment Act yakapasiswa negare inoita kuti kurova kwevana imhosva. Saka izvozvo tinoti zvinhu zvakanaka chose, idanho rakanaka rakatobva nehurumende rokuisa mutemo wakaita saiwoyo unozoita kuti uchengetedze vanasikari zvese navanakomana.